mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 10 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana matatu ane gumi nevana, 314. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa28 chikunguru unove mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzenyu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamazana matatu ane gumi nevana, 314. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi maviri nevanomwe vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kusvika pari zvino vanoita makumi mana nevatanhatu, 46, vafa nechirwere ichi vachiri vana. Hurumende yakazivisa nechipiri manheru kuti dare remakurukota rakange rawirirana kuti zvikoro zvivhurwe musi wa28 chikunguru unove mwedzi unouya. Vachitaura nevatori venhau mushure mumusangano wemakurukota, gurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati dare remakurukota rakanga raendesa mberi zuva rokuvhurwa kwezvikoro kubva pamusi wa29 chikumi kuenda pamwedzi unouya, kuitira kupa mukana kubazi rezvedzidzo kuti rikwanise kutsvaga zvikwanisiro zvinodiwa zvose zvikoro zvisati zvavhurwa. Amai Mutsvangwa vakati vana vari kunyora bvunzo dzepakati pegore vachaenderera mberi nekunyora pamazuva akatarwa kare. Asi masangano evarairidzi agara ari kuramba kuti zvikoro zvikasike kuvhurwa pasati pave nehwaro hwakajeka hwekuti chirwere checovid-19 chichamiswa sei kuti chisapararira muzvikoro, uye kucheneswa kwezvimwe zvikoro zvakange zvichishandiswa senzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika vakamirira kuvhenekwa kuona kana vaine utachiona hwecoronavirus. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti kana zuva ratarwa iri rikasvika pasina zvinovagutsa zvinenge zvaitwa muzvikoro, vachaenda kumatare edzimosva kuti vamise hurumende kuita zano rega. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vazhou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chokutanga ndochokuti tinokahlamadzwa kana hurumende ichingouya nezuva rokuti zvikoro zvaakuzovhurwa musi wa28 July. Nokuti chikuru hachizi chokuti zuva rokuvhura zvikoro ndirini, chikuru ndechokuti pane zvataita here zvinopa kuti zvikoro zvinge zvichivhurika musi wa28 July. Nokuti zvinopa kuti zvikoro zvivhure hazvisati zvavamo muzvikoro. Chatakagara tichitaura ndechokuti panoda COVID-19 risk assessment inoitiwa netask force inoinkluda vekuhealth, vekuministry of education namatrade union, hasati zvaita izvozvo. Zvikoro zvatinazvo zvinosvika izvo almost 10,000. Hapana kana chikoro chatichambova netsomometa zvayo kana testing kit. Iyo matesting kit munyika achitonzi akashota, hasi kukwana. Avo vari muquarantine vachitotadza kuti vateste nokuti matesting kits acho hakuna. Saka tinoona sokuti pasina matesting kits, mathermometers, masanitizer nama other mappes nekucheneswa kwezvikoro izvo zviri kushandisa semaquarantine places, tinoona sokuti kungava kuvaraidza zuva, kuteya nzou neriva, kuda kuvhura zvikoro musi wa 28 July uyeze kungava kutambana madhaka pasina mvura uyezve kupinza upenyu hwavarairidzi nevadzidzi kana kuti vana vechikoro mudambudziko pamwe chete nenyika yese. Saka hationi sokuti zvikoro zvingavhurika musi wa 28 July nokuti distribution yega muzvikoro zvinosvika 10,000 iyi inoda pangasvika 2.5 to about 3 months. Saka tinoona sokuti pavataura apa hationi sokuti zvikoro zvingavhurika. Kungava kutopenga kuti tingomhanya kuvhura zvikoro iyo COVID-19 ichiita muramba mhuru chaiyo zvatiri kuona izvi makeses achiinkriza. Ndinoona sokuti panoita mateya.
Imi makambopiwawo here mukana wekuti mupewo pfungwa dzenyu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro uku?
Takapa professional advice kuministry of education, vakapiwa futizve submissions dzatakaita neparliamentary portfolio committee education, asi zvinoratidza sokuti vanhu havadi kuteerera professional advice yatakavapa semaunions. Vakapiwazve namaparliamentarians asi vatomhanya kungomhanya kungomuka munhu arota zvikoro zvavhura votomuka achitaura date kuti zvikoro zvovhura musi wa 28 July. Ndoona sokuti imhiri didi kumuka kwausina maoko. Handioni zvichikwanisika kuti zvikoro zvivhurwe padhuzesa. Asi dei vatiudza kuti iko zvino taisa mamas, iko zvino taisa matest kits, iko zvino taisa mathermometers muzvikoro, ndo patingazotanga kutaura kuti tozovhura zvikoro riini.
Matanho apa hamuchatorawo imi semasangano evarairidzi kana zvikoro zvakavhurwa zvamuri kutaura zvese zvegadzirirwe zvisati zvabuda zvisati zvaitwa?
Danho rasara chete rekuti tiite sema teacher trade union ndeyekuti titore inonzi interdiction order yokuti tistope kuopenwa kwezvikoro.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Sangano rinomirira nekukwira kodzero dzevanhukadzi kuti vakwanise kutungamira pamwe chete neutongo hwakajeka reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, rinoti riri kukashamara zvikuru kuti dare reparamende riri kuda kuunganidza vanhu panzvimbo imwe chete mumatunhu akasiyana-siyana panguva ino yecoronavhairasi nechido chekuedza kumanikidza vanhu kuti vatambire zvavakaramba kutambira kare kare zvokupindudzwa kwemutemo kana kuti Proposed Constitutional Amendment Bill No. 2. Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzvare Stabile Dewa, vanoti izvi hazvigone nekuti vanhukadzi vanofanirwa kupiwa mikana yakanangana navo kwete zvokusarudzirwa.
Isusu seWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, organization inoshanda nemaaspiring women leaders vakadzi vanoda kupinda muzvigaro zvoutungamiriri, tiri kushushikana zvikuru nedanho ratorwa neparliament rekuti vada kuenda kuma Constitutional Bill No. 2 public consultative meetings kumaprovinces ese ari muZimbabwe. Isusu tanga tichifunga kuti senyika takatarisa tese tichibatana pamwe chete pakurwisa denda recovid-19 sezvirungoita dzimwe nyika dzese pasi rese, but tiri kushamisika kuti varuda kucontinue kuti vaunganidze vanhu vakawanda kuti vauye kuzodiscussa amendment bill iri.
Zvakaipa here kuunganidza vanhu kuti vakurukure nezvebhiri iri?
Sezvamunoziva parakaannounswa, vanhu vazhinji vakariramba, macivil society organizations, mapolitical parties akawanda and vemachechi, mayouth havasi kufara naro. Iro riri kuti ruda kuamenda about 28 amendments a constitution.
Chamunoshora apa chaizvo chii?
So isusu se a women's rights organization 3 kunyanyoshushikana neclose 11 iri kutaura about the extension of the women's quota system, sezvo takataura pachena after takonsulta madzimai atinoshanda nawo aspiring women's leaders vakaramba kuti aiwa women's quota system yakauya yakashanda zvayo for the past 10 years asi going forward kaisusu hatichaida.
Saka pari zvino munodei, chii chamuri kutaurira vanhu pamwe chete nehurumende?
Takuda kauti chitara sa mbumbiro redu remtemo constitution section 17, 56 and 80 ino taura about nyaedze gender equality. Saka isusu tika accept kuti constitution ya kungo extend quota system. It means takupospona kuachieve kwa kwe gender equality by 10 more years. Nekuti susha tiri kuda ndezve kuti instead yekupuwa ma 60 mparliament emmepo ekuti hapana constituency yavanenge vachirepresent hapanyatsorina ma duties and responsibilities ema PR MPs aya. Tadi kuti out of the 210 masits arimo mparliament ngati madambureka nepakati sezvinotaurwa muconstitution topa madzimai avo 105 avanokwikwidzana vega toti mamwe varume 105 so panguva ino instead yekuti tirambe tichiita zvimapismu tichiita zvidimbu zvidimbu zvekuti ngatimbovapai 60 ka dai tati kutogara pasi kuti kana tati isusu hatisi kuda kuti constitution amendwe toita sei kuti within ma 210 seats atinawo vakadzi vowana avo 50% toita sei mu electoral act kuti enforce kakuti ma political parties panenge akusubmita ma list paipai awani kwachisungirwa kusubmita ma list ane madzimai 50% uye varume 50% and isusu mamwe ma challenges atiri kuti no kunyaya yekota system iyi iri kungo benefita kavakadzi vari mu parliament but mukatarisa ma leadership positions akawanda mukatarisa izvezvi zviku council out of 1958 ma wards ari mu Zimbabwe madzimai ari ku occupy less than 200 zvati singa tombo di kutombo accepta kana jaita se jajo.
Avo vange vari mukuru we Women's Academy for Leadership and Political Excellence Mushare Stabile Dewa vari parunare ku Harare ne Studio 7. Kwe uwandu wevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuri kuuya pari kubuda nyaya dzeuori pakutengwa kwezvikwanisiro nekuvhenekwa nekudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika zvikuru kune vamwe vari kunzi vari kudzidzana nevamwe nemwanakomana wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Collins asi Collins achinyora mashoko kuvatori venhau anoti haazivane nevanonzi vari kuita zveuori kuburikidza nekambani inonzi drugs. Zvichakadaro sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa revised nasi riri kumasvingo richipa vanotengesa pamisika zvikwanisiro zvekudzivirira coronavirus. Mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai Mangoma vaita hurukuro na Blessing Zulu weStudio 7.
Ya, Visit nezuro takaparura chirongwa chekupa mainformal traders zvikwanisiro avo vari pamamakets vari kukwanisa kushanda. Nezuro tanga tiri pamusika weLusaka Mama Chipisa apo patakange tina na mayor veguta reHarare vakanzela Herbert Gomba pamwe chete na town clerk vaHosia Chisango nemamwe makurukota emadepartments avo nemamwe makanzelers emuHarare.
Mungatudza kuti zvikwanisiro zvipi zvamakakwanisa kuti mupe vana?
Takakwanisawo kuita donation yedu yema hand free sanitizer dispensers, iwo masanitizer acho, maface masks nezvimwe zvakawanda wanda zvinobatsira kuti vashande vasingaparadziri chirwere cheCovid. Ichi chirongwa tiri kuchiita kuburikidza neplan yedu yatakaparura pakatanga zvelockdown izvi kuti tibatsire mamembers edu kuti akwanise kushanda pakachena uyezve asingakonzeresi kupararira kwechirwere. Tiri kuchitora chirongwa icho chichinda nacho kune dzimwe nzvimbo mamwe maguta munyika mese. Kutaura kwandiri kuita nemi zvezvitori mumasvingo, tichaparura chirongwa ichi mangwana ende tinotarisira kuti utungamiri hwese hwekanzura yemasvingo vese vakakosha vane chekuita nekushanda nemainformal traders vanenge varipo vachitibatsira kubata basa iro riri.
Asi zviri nyore here kuwana zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere icho checoronavirus?
Zviri nyore, asiwo handingadiwo kuramba kutenda kune mapartners edu atinoshanda navo vari kuramba vachitibatsira kuti timawane ma PPEs iwaya tichienda navo kunzvimbo dzese dzandiri kutaura. I think zvinongoreva izvo kuti isu seboka revisiti tiri kugonawo kushanda nevamwe zvakanaka. Saka tiri kumawana ende ticharamba tichimaendesa kune vanofanirwa kunge vachimawana. Saka ndingati nyore kuzwana, asi tinongotenda Mwari kuti mapartners edu ari kutivimba kuti tinokwanisa kubatsira informal traders nenzira yatiri kuita iyoyi.
Mukuru musangano revanotengesa mumigwagwa revaiset vasamuel wadzai mangoma vange vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu westudio 7. Zvichakadaro, Centers for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu 196,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu nemazana matatu 5,364. Vapora vanodarika zviuru makumi masere nematanhatu 86,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe 7 million. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mutungamiri weBurundi vaPierre Nkurunziza vashaya. Mashoko aiswa paTwitter yehurumende yeBurundi anoti nyika iri mumazuva manomwe ekuchema uye mireza yose ichadzikiswa mukuvarangarira. VaNkurunziza vange vave nemakore makumi mashanu nemashanu uye vange vatonga Burundi kubva muna 2005. VaNkurunziza vanonzi vakarohwa nechirwere chomoyo vakashaikira kuchipatara. Vakapotsa vakubudurwa nemauto muna 2015 pavakange vaenda kunoshanya kuTanzania. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chamarari pa studio 7 iyo. Ini ndongodawo kuvhunzawo kuti pamaboda tichavhurirwawo rini. Nekuti vana vedu vava kutambura kumba. Esi tiri kutambura nevana vari kutambura. Zvekudya hatina nevana havana zvekudya mukumba. Dai mavhurawo magedhe tiwanewo kubudawo nezvemari kuti ndomutsamutsa vana. Esi tiri kure nemadhorobha.
Zita ndimbunga Louis. Izvo zvinotogwa nezano izvo kuti kwaitisei chamisa. Kunyeberana chaiko chaiko, kunyeperana chaiko chaiko, hatimbomusiya. Kunyeberana chaiko chaiko. Hatiudzi zvavo zvokupenga izvo, zvokuda kuti tavana vecresh isu kuti tavana ECD, kuda kutipa inankiri, kuda kutipa class monitor kana kuti prefect pachikoro. Zvinoitawo nechikoro zvekuti munotipuwa vatungamiriri vamusingadi chekuda kana kusada. Zvoizi kupolitics hakuna iyo. Chamisa naye naye. Nomvura mose tinaye chamisa.
Mavati makadi yenyu vashamarari vestudio 7 nemhuri yeseZimbabwe matimana yenyika. Ini ndinonzi Edwin ndiri kuno Cape Town, South Africa. Ndinorwadziwa zvikuru sei dani zvinoita hurumende yeZimbabwe. Dani kushungurudza kwainoita vanhu. Dai vari mumaquarantine vari kugariswa mazuva akawandisa. Vasingapedzerwi kuti vabude vandi vanoona nehama dzavo. Zvinhu zvinoshungurudza nokuti mukugara mazuva akawanda ikoko vanopedzisira vabatira zvirwere ivo vanga vakabva kunyika kwavanenge vakabva vasina zvirwere. Saka naizvozvo kushungurudza vanhu kwavanoita. Dai vagonawo kugadzirisa unhu hwavo panhau iyoyo yemaquarantine centers avo zvinhu zvigone kufamba zvakanaka. Ndinotenda handina hangu nhau yakareba.
Apo pastudio 7 apo tinongoda kungokutendaiwo nenhau dzamunotipa uye tichingoramba tichingoisawo munamato kuti munzvengeswewo muchirwere chekorona ichi. Mugorambawo muchingotipa nhau. Tinongotenda Mwarivo nokukuchengetedzai kwaanokuitai vabati vestudio 7. Dai Mwari anga angotitungamirirawo muchingoshandawo muri mudzimba muchizvichengetedzavo. Zvino nyaya yangu vakomana ndeyekudaiwo. Vamoyo vataura zvakanaka chose. Asi ndarota futi vamoyo basa rapera uye vanogona kutaura zvisingaiti first time munhu wese anokumuwa achitaura zvivasikana vari muchipatara vave MTC tinotenda nemashoko enyu vamoyo uye toti dai mwari akuwedzera emakore ekurarama panyika ko vamutodi vakadi havo uyai zvepastudio 7 nae vamutodi wee tatenda vabati vestudio 7
mani vashamarari vestudio ini ndoda kungotaurawo nezviri kuitikawo kumaquarantine centers kwatiri uko munhu unosvika first test wobva waitwa negative inotangira kubhodha then the second test inoitwa after 8 days woita futi negative nezvicharakidza kuti hauna kubva nechirwere then panzvimbo yamuripo nzi pabatwa munhu monzi makumirira futi kuitwa imwe test pamwobva wabatwa futi une chirwere unobva waona kuti chirwere ichi hauna kubva nacho asi watochiwanira muquarantine center tinova zvinhu zvinorwadza then vanhu vacho unovaudza kuti dai matipatsanurawo inga marooms mamwe aripo mutiite kana ma11 havadi vanenge vachiti takapiwawo marooms mashoma toitawo sei but chavari kukoshesa inhamba yemarooms kupfuura utano hwevanhu of which hazviiti zvinhu zvakadaro zvakaipa stereki saka taingokumbirisa kuti dai pagadziriswa because unobva wakanaka kupfuura kwese uku ozouya wobatira chirwere paquarantine center saka dai ipapo pagadziriswa vedu vee because vanhu vese vari kubatwa zvirwere havari kuwana muquarantine center
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelstat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica George Floyd, murume wechitema akarwa nemupurisa wechichena masvondo maviri apfuura akaradzikwa muguta reHouston mudunhu reTexas nezuro masikati. Kurawa kwaFloyd George kwakakonzera kuratidzira kukuru mumatunhu nemumaguta mazhinji muAmerica, kusanganisa nemumaguta edzimwe nyika. MuAmerica vanhu vave kurwisa kuti masimba emapurisa adzikiswe kana kuvharwa kwemakamba emapurisa kusvika vadzidziswa kushanda nevanhu zvakanaka. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaKelvin Manduna vanoti makamba emapurisa haafanirwi kuvharwa asi mapurisa vanofanirwa kudzidziswa kushanda nekuchengetedza vanhu zviri nani.
Ndafara zvikuru kuona chaunga chaenda kunomuperekedza kuti anochengetwa vaFloyd. Mazvina bhizinesi evanhu vatema vekuno, vaimbi nevazhinji vane mbiri vekereke vanga variko vachipawo mazwi ekupedzisira. Zvinhu zvinofadza. Ndingati kuchengetwa kwake kwabatanidzawo vanhu vatema nevo vachena vanobatanawo nevanhu vatema kuti vaone kuti vaFloyd tingavayeuka sei mukufa kwavo pakushandura zviitwa zvinoitwa muno muAmerica panyaya dzerusararakano.
Takatarisa ipapo vaManduna, tichikuona kutizve rufu rwavaFloyd hunoita sehwakasiyana nezvakaitwa kune vamwe vechitema vakafa vachiurawa nemapurisa. Ichi chamunoona chakasiyana apa?
Mashura kuona nyika ichibvonyongoka zvakadai, enda hazvisi muno chete, kune dzimwe nyika chiri kumusha kwedu kuZimbabwe ndaona vanhu vanga vachida kumacha. Zvanoshamisa, zvoshamisa munhu wese kuti muno muAmerica over 140 cities mungaite musindo wakadai. Zvashamisa futi kuona vachena neuwandi hwavo vechidiki especially vachibatana maoko nevanhu vatema muno nekune dzimwe nyika dzekueurope elsewhere vachiti ivo havachadi zvirusarura ganda, hurumende ngaishanduke iite mareforms especially mapurisa.
Chimwe chinhu chatiri kuona vamanduna inyaya yekuti vanhu mumaguta ese vava kutarisisa zviri kuitwa nemapurisa mabatiro avanoita vasungwa. Ivi vamwe vava kudoda kuchinja mitemo inoshandiswa nemapurisa. Vamwe vari kudosokopa kuti mapurisa, makamba amapurisa ngaavharwe patangwe patsva. Inyaya yabuda apa yemapurisa munoiona sei?
Nyaya yemapurisa inonetsa chaizvo. Ndanzwa vamwe vachiti mapurisa ngaadimburwe mari. Vane mari yakawandisa ndoinokonzera kuti vatange kutenga zvombo zvehondo zvisinei nekuita basa rechipurisa mumaguta. Ndingati ndinowirana nazvo. Ndanditeerera maproposal akawanda pane pfinduro yenyaya uye ndobvumirana neruzhinji rwemaproposal acho. Ikuti mapurisa edu vane aggression yakanyanya. Handizivi pamwe vamwe vacho vanouya kuzojoina kuchipurisa vanenge vachibva kuchiuto. Ende vanhu vanga vachiti vaongororei pfungwa dzavo, vamwe vacho vane matrauma tichi pfungwa dzee dzinauya somira mushe. Vaakuuya neattitude yehondo kumacivilian. Ngavawedzera maqualification anodikanwa kuchipurisa. Vachivatorera zvombo dzechiuto idzi. Kune dzimwe nyika kunana Britain mapurisa haafambikana nepfuto, anofamba nemabaton stick chete. Ende hationi vanhu vachifa zvakadai. Saka ndingati ndiri kufara tichaonawo tichii tichabuda mumwedzi inoteera pamareforms iwayo. Rimwe dambudziko nderekuti muno muAmerica tine mapolisi akawandisisa. We have over 18,000 mapolice department akasiyana. Saka macho amari yetraining pane mabudget madiki. Sava vachiti 75% mapolice iwayo force have less than 25 personnel. Saka training inenge yakasiyana, quality inenge yakasiyana. Tichionawo ndokune rimwe dambudziko racho.
Guta reMinneapolis rinova ndiro guta makaurayirwa vaFloyd vakatovhota vachiti vanoda kuvhara kamba yamapurisa. Munoona sekuti zvikafamba zvakanaka kana makamba amapurisa akavharwa? Munozviona sei?
Vanhu vari kuramba mapurisa kuti iwo haripo iwayaya haasi right. Saka ndandichinzwa senge vari kuti vharai then tichavhura toisa mapurisa kwavo. Kana vari ivo vacho varipo asi vanhu vanenge vane training yekuti kana muchinosunga vanhu muchimaneja basa renyu semapurisa muve muchiita zvinhu zvine kodza. Hakuna imwe profession inoshandwa nevanhu vana chiremba chichi zvisina order sezvatiri kuona kumapurisa zvokuti unongoimee muchiuraya vanhu muchiita sei sei and hapana marepercussions. Ndozviri kushora vanhu. Saka ndinonga kuvhara kwekamba uku is not kuramba kuti hatidi mapurisa. Aiwa, munhu wese anoziva kuti mapurisa ane function iri very essential and asitora mapurisa anoita zvinhu zviri pamutemo. Mupurisa munhu anofanira kunge achikubatsira. Basa ravo harisiri kungosunga chete but kubatsira nekukondrora vanhu zviri pamutemo. Not kuti mupurisa ndiye akuita semhandu.
VaKelvin Manduna, muongorori wezvematongero enyika, vakazvimirira vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC. Ndima dzongonyedze kambo kanobva kuna Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana matatu ane gumi nevana, 314. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa28 chikunguru unove mwedzi unouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Maneru, anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri Washington DC, ndichiti mosara zvakanaka.